Chaminuka akapiwa basa iri sondo rino paurongwa wakaitirwa muFrancis Town. Chaminuka anoti ari kutanga kurairidza chikwata chake nemusi wesondo apo chiri kutamba neurapa United Football Club munandare Francis Town Sport Complex. Mutambo uyu ndiwo uri kuparura mwaka wake mutsva wenhabvu muBotswana.
Ndingati ndine timu yandiri kugadzira yandinotarisira kuti tinogona kuita zvakanaka. Ndinotenda nesupport yandiri kuwana kubva kumanagement team kusvika kumo backroom staff, macoaches. Ndinofara zvikuru kusvikira panhasi. Ndinotarisira kuti patinotanga basa tinofanira kupa vanhu product inonakidza kuona tichikunda mitambo. Ndinotarisira kuti tichange tichitamba bhora redu zvakanaka gore rino.
Chaminuka uyo akamborairidza zvikwata zvembabane Highlanders neMatsapa United kuEswatini anoti chikwata chake chiri kuda kutenga vatambi vatatu vanobva kuZimbabwe senzira yekuti chisimbe mumakwikwi emwaka uno.
Ndinotarisira kuti ndakafanira kuuya nevakomana vatatu vanenge vachitamba nzvimbo dzandingati defense, midfield neattack. Pari zvino ndingati ndine vafana vandiri kutarisa varikabva kumusha maplayers ekuti kana basa rachona richinge ratanga ndinofunga vachaita vakomana vachitamba zvakanaka. Mwanga ari kuwangi, vamwe wangu ari kuzita border strikers, mumwe wangu ari kumasvingo United.
Mumwe wevateweri wechikwata chetafiki vaAmos Mandu vanoti vanotarisira kuti Chaminuka achazadzikisa chivimbiso chake chekupedza makwikwi emukombe uyu. Chikwata chake chiri pakati pezvikwata zvichatamba zvinonwisa mvura mwaka uno.
Chaminuka tichinzwa history yake nekuakabva kuti akamboitwa assistant yenational team. National team yeZimbabwe pataimu yacho yaitamba zviri nani. Saka totorora kuti pamwe maskills akatora kuna mhofu anogona kubatsira tafiki. But tine wari chete yekuti maplayers acho daitaona wangwa neexperience taigona kusurvivor.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotevera nhabvu yemuBotswana vaElisha Machaka vanoti Chaminuka anogona kusvibisirwa zita rake nokurayiridza chikwata chetrafiki nokuti chikwata ichi chagara chichiita mutauro.
Zvatiri kutaura ndezvekuti Chaminuka iyeko akabva nehistory right, asi manje kutimu yauya yacho hakuna maplayer, hatizivi kuti achanoita sei. Takatomirira kuona kuti achaita sei pakuuya kwaaita ikoko, kuti zvingachinje here kutrafiki kana sei. But I don't think so.
Sachigaro wechikwata chinozivikanwa nerekuti Machimenyeka Boys mune zvemitambo yenhabvu vaCarlos Sibina vanoti Chaminuka neunyanzvi hwakadzama munyaya dzekurayiridza nhabvu.
From his experience, kana he was Zimbabwe under 23 coach, so that alone says a lot. It sends a message, and if you look again at his philosophy, that's what inspired us.
Chaminuka uyo akamborairidza zvikwata zvinoti ZPC Kariba, Dynamos, Buffaloes nezvimwe zvikwata achanga chatarisana nevamwe varairidzi vanobva kuZimbabwe vanosanganisira Madinda Ndlovu, Blessing Moyo naParadzai Mandivenga. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.